Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakaines paradza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Dino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM Chichi vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya dzenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Osalosi Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa nezanupf.
ZBC haifani kuva mouthpiece yevhanu, ndeyenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tirikukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudziteedzere mutemo, munhu wese afree apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio vanova mudzimai wega ari kukukudza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau vezbc vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho pane penyuro.
Chero last year during my by-elections takakokwa hedu kuti tiite mainterviews but dzimwe nguva marecordings avanenge vachiita haabudiswi patv kana kuti paradio, anenge achingorekodwa tichinzi chabuda but haabudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kumashoko mubato rinopikisa remdct vachengetai guta vati vanokatya mazwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuzimbabwe media commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuzimbabwe media commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise zimbabwe media commission. Takaizivisa kuti aiwa isu hatisi kuona sekuti tiri kupiwa mikana yakafanana nebato rinotonga rezanupf.
Mutauriri wavasevhi akasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezanupf vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tiri kungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vana Chiwenga vese makurukota avo emuzanupf vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanupf ndoyogabato iri munyika muno. Hatisatamboona vamwe vachidaidzwa.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Gwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelekshoni unozowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. Tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe, izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambasada mwai wawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongo hwemapato akasiyana siyana achakukudza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongo weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers wave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyu aapindirei, saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare
nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaandrew makoni yaendeswawo mberi nedare ed makoni vamakoni vati zviri kuitwa izvi zvave kukanganisa muzvare Masarira kutsvaga rutsigiro makoni imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vasevhia kasukuwere dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika asi chimwe chipangamazano chavo vawalt muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo rezanupf riri iro riri kutambira kumatare et muzembi asi vati hazvisi kukanganisa urongwa hwavo hwokutsvaga rutsigiro et muzembi mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri wemdc vadouglas monzora vamonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari et monzora imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzetripc gumi nembiri dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira zanupf dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court bato iri rinewo dzimwe nhengo gumi dzakarambidzwa kunyoresa dzichinziwo dzainge dzanonoka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.